interest from VOA Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 guru October 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuri yeguta reHarare inopudza dzimba dzemuri shanu kuGlenview 7 muHarare. Dare repamusoro reHigh Court muBulawayo rakarasa nyaya yakaunzwa kwariri yekuti dare rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa. Zimbabwe Electoral Commission inoti havana bato ravanorambidza kupinda munhaurirano navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri shanu dzeGlenview 7 dziri kukumbira masangano anopa rubatsiro akaita seRed Cross kuti rivabatsire mushure mekunge dzimba dzavo dzaparadzwa nekanzuru yeHarare. Vagari ava vanoti vashandi vekanzuru vakavaudza kuti vainge vanzi vaparadze dzimba idzi negurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidau. VaChidau vange vasiri kubatika panhare mbozha pataidza kuvabata, asi vakazivisa kare kuti dzimba dzakavakwa zvisina mvumo muguta dzichapunzwa. Mutemo unoti vanhu vakapunzirwa dzimba vanofanira kupiwa pamwe pekugara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari akapunzirwa imba, Amai Jane Nyatasanga.
Takapanyirwa dzimba paGlenview 7 zvinhu zvitori panze izvezvi. Takapanyirwa nokuda kwa State Minister waChidau, because kanzuro yaitaura zvoni. Tatumwa na State Minister Oliver Chidau, ndiye atituma kuti tuyozopwanya. Saka kutaura kuno zvinhu zviri panze, ende wakangoya pasina notice, pasina court order, kungoya uzopwanya zvinhu, kupfanyira zvinhu mumba zvekudya chikafu. Takatomerwa izvozvo, vana havasi kuenda kuzvikoro, vakatogara kungoerenga dzimba dzekupwanya chete, kungotageta dzimba 5 dzawakapwanya nezuva.
Mune magwaro ekugara here panzvimbo iyi zviri pamutemo?
Paperwork yedu yese tinayo kubva kuapplication kusvika kuapproval. After approval vakatiita interview kusiti of Harare. Tapedza interview takazonyorerwa maoffer letter. Saka problem yayo waitaka vanonga vane target yekuti nzvimbo yacho vari kuida kupolitics kupa vanhu vavo. Vakudongoshandisa gokora palendi yedu yatakaita, takaitira mapepa tikapedza zvese. Kungonzwa kuti chinhu chaita vakutotora advantage yeizvozvo.
Vaputsa dzimba dzose here apa?
That area yavapwanya, wasiye dzimwe dzimba dzitoripo. Zvokuti zvatotiratidza zvimwe zvinhu kuti panapa wane interest and wane zvavaruda kuita. Then ine zuro yacho wangopedza kupwanya ka, waiti tichabvapo and tiende kudzimba. Nokuti manheru acho petakazorara tiri papo tiri panze, taitoona vamwana vaya nemotikari vachizovhenekerana kuzoratidza nemastensi. Then nhasi makuseni patofamba pakazara mayuthi vanga vachiratidza nemastensi iwavo ediwavo. Saka vavakushaya manje mukana wekuti voita sei, sekuti pane vanhu vaiti vakatipazira tichatiza. Manje taramba tiripo.
Mati makapwanyirwa dzimba, saka muri kurarama sei? Mune zvekudya here?
Now tiri kutokumbira rubatsiro. Chikafu chacho chacho chakapwanyirwa mudzimba idzodzo, hatina kana pekutangira. Then vana chaivo chaivo havasi kuenda kuzvikoro, takagara panze. Takangoungana mhuri yedzimba idzodzo 5 dzakapwanyiziwa, takaungana muone cabin. Hapana kana pekutombotangira. Taitokumbirawo Red Cross kuti kana vachikwanisawo rubatsiro, mugotibatsirawo tiwane pekugara nevana, tisanaiwe nemvura. Zvokuti nezuro takatombonaiwa nemvura tiri panze.
Mumwe mugari weGlenview 7, Amai Jane Nyatasanga, vange vari parunare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi matatu nevashanu 335 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevatatu 4,623 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi matatu ane mazana masere nemakumi maviri 130,820. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi masere nezvina zvine zana nemakumi mashanu nevana 3,084,154. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nezana rine makumi matatu nevashanu 2,271,135. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Masangano anomirira varairidzi anoti akatambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court muBulawayo nezuro wekurasa nyaya yakange yakwidzwa kudare iri nemumwe mwana ane makore mapfumbamwe achida kuti dare rirambidze varairidzi kuramwa mabasa. Mwana uyo anga achimirirwa nambuya vake kuburikidza nemagweta avo akakwira kudare mwedzi wapera achida kuti varairidzi vemuzvikoro zvehurumende vasaramwa mabasa nenyaya dzemihoro yavanoti haivakwanire. Studio 7 haina kukwanisa kubata magweta emwana uyu kuti tinzwe kana vari kuronga kupikisa mutongo uyu, asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti vanofadzwa chose nemutongo uyu. Ngati nzwei vachitaura na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ngati sevarairidzi tinofara zvikuru nezvabuda mudare. Uyezve zvaratidza kuti isu tiri vanhu vanoshanda, varairidzi vashani vanofanira kubatawo zvakanaka. Vakasiyana nemombe dzinongoti uyu anonzi headboy wazi ndiye anodzitina achingoenda kwaanoda kuti anodzichezera. Saka ndingati zvabuda mumatare mucherechedzo wakanaka, uyezve nyaya yacho yanga isina udzamu. Even vakaikwidza vacho kumatare vanhu vanga vasina kodzero dzokuti vanokwanisa kukwidza nyaya kumatare, nokuti haukwanisi kukwidza nyaya yeumwe mwana vabereki vake vachiripo vachiri vapenyu iwe usiri mubereki womwana uyu. Kwaku kuda kumbunyikidza kodzero dzavarairidzi, kungoona kodzero yemwana asi usingaoniwo kodzero yavarairidzi. Uye zvavanga vachida kuita hazvikwanisiki kuitiwa nomurayiri.
Saka ndiani anofanirwa kunge achiendeswa kumatare edzimhosva apa, varayiridzi here kana hurumende?
Dai vanga vachida kuti zviitike zvemandorokwati vaifanira vaendesa hurumende, nokuti ihurumende ndo inotonga, inofanira kuti ione kuti right to education yapiwa mwana wese wese muZimbabwe, kwete kutoendesawo mushandiwo anotokomburei nawo anotoriwo pasi sehurumende ari kunyimwa mari kuti iyende anofanira kuchiona kuti ikodzero yemwana iyi yaremekedzwa. Saka chikurukuru ndechekuti nyaya iyi yanga ine mateya akawanda, uyezve munhu angaendesa kukoti asiri iye. Chatinoda kukurudzira ndechekuti kana tichida kuchengetedza kodzero dzevana, bationewo kuti kodzero dzavana dz zino chengeteza kuburikiza wano kuchengeteza kuziruza wala hili sewa chati nukuti wala hili ziwa chati awasili na wako kana kumazilesi anungo chanda hata ukoze
saka chichi kuru chaburizu kwa ne mutongo edare uyu Dr. Joe panya ezi chemo nezi nyunyu toshi wala hili zi
ndikati mutongo edare chikuru cha wango kudisa nyo kuti wala hili zi wanufana kuti wabatani kana kuti vachida kuti zvavo zviende zvakanaka nokuti takaona masangano akawanda avarairidzi achiendeswa kumakotsi refugees rezimta rearutuzi nereeuzi saka varairidzi vakawanda uye vanga vachiuyawo kumatare zvinongoratidza kuti chokutanga chimoto chekuti hondo yevarairidzi inokwanisa kuti iende mberi kana varairidzi vakabatana vakaona kuti nhamo iyi iri kutamba hwishu pamusana pevarairi inhamo yavanofanira kuti vaite mukombera pamwe dambudziko guru ririko ndiro kuti maticha organization anga achiwanikwa achiita zvakasiyana vazhinji varairidzi vasina mari dzokuenda kuzvikoro taiona vamwe vachiendai kuzvikoro vachida kuti kueretai saka chikurukuru ndeyekuti tinofanira kuenda padrawing table toona kuti tingaingeja employer public service commission sei uye zvetine izvi rimwe chete rinotaura kuti varairidzi vari muzvikoro varairidzi vayaura nenhamo nokuti chitemera chino yaitwa ihongu yaiitwa kungoratidza kuti vana ndivo vane kodzero asi pachine hondo huru yokuti tikonvinse public service commission nehurumende kuti ive nemucherechedzo kuti varairidzi vashati nokuti zvinenge zvinoratidza sokuti havana mucherechedzo iyoyo vanongoona sokuti varairidzi inhamba dzinofanira kuti dzitaurwe zvokuita.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reZimbabwe Electoral Commission vautoile silaigwana nezuro vakabudisa mashoko kuvatori venhau vachiti havana bato ravanorambidza kuti ripinde munhaurirano navo pachirongwa chekusangana nemasangano akazvimirira oga nevatori venhau vakati nekuda kwechirwere checovid-19 misangano iyi ichaitwa padandemutande pane mashoko ainge ambobuda pamadandemutande akasiyana-siyana ekuti MDC Alliance yange yarambidzwa neZimbabwe Electoral Commission kupinda muhurukuro dzayo ichinzi yakanzi nedare repamusoro haisi bato. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swachwayo.
Aiwa ndiyo nyaya tiri kutaura panapa. Murudara chokwadi rakadziviswa apa tiri kutaura nenyaya yaSecretary for Elections yedu yemuHarare Province Honorable Madzimure vanove vanga vakaa leader delegation yanga ichienda kumameetings iwavo emastakeholders anova iwo atakadzira kare kukumbira kwevhege tinyora matsamba through our secretary general and through our secretary for elections vamakone tiaiwa ngatiri tine musangano wekutaurirana wenharurano wevane chekuita nemaelections rese tiziikana kuti a tutorabhara ripi tutorabhara ripi tikapresenda yatinoti prize document redu rotaura nezvemaelections arifanira kufambisa sei tariro yedu yatiita kuti aiwa electoral reform inofanira kunge yakamira sei munomwe sapo asi iwo vakarambidza vakati ha mupindi vakatovhara zvakadai asi tikawana futi vanhu vedu vachisunga cancellor Jenford Gadzure vanova munyori mukuru wevezibige muguta reHarare vachisungwa nevamwe tazva vakuru vakurwana nezvekutorwa kwenhau vachisunga zvetu pachidhuve ichocho zvirazvazvibek iri kushanda nezvimwe zvinhu zvisiri zvinonga zvichitarisirwa kuti maelections ande achisimandurwa zvakanaka munyika yezimbabwe akunyaya maelections zvakawanda tingatotaura kutangira pavheki pacho ndopatori nenyaya hombe kuti vanhu vari kutoita muvheki havasi kuda kushanda sezviga zvimene zvakanyorwa kuzvivheki yachinofanira kushanda maindivhidhuals vaakuuya kuda kukanganisa boka revheki vachiita zvido zvirimwe bato ravo ravanenge vachifunga vachida musoro mavo zvisizvo zvatinenge tichitarisira kuti zvinge zviripo asi isisi nongoti aiwa hiki nifana kushitanda ya kazini lila iboka nifana kujerikisha ma elections yeka nikoti inye vanu we Zimbabwe wanika chupana kusaruda mkina miriri kana batina miriri kwa vanu da zaka sununguka zaka nasa zaka jeka ikiripa zikerere nikoti aiwa hapana nasara chiki aa inini zaka 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 nasa inini kodi yangu ya tili gudirwa zaka dai chuko zaka chitawra nyaya kutu zimika kwa wanda zaka wanda
ko pamutema paziza mruro zivandudzwe
na jeze zvikutofa nyurwa kwe nhau jeze na elections ma media reforms nyaya kushanda kuna kuchita ma civil servants you know involvement yavo munyaya jeze nyaya registration ndiyo dzakakosha kuti ma senders registration ari paranga akawanda nema mobile you know ezvo noti nema senders asikasiki 70 munyika yese zvinorevetsi zvinoreva kuti hamusiri vanhu varejeste kuvhota zvisonga tiri kurejesta kuvhota icontinuous process inoramba ichiitika asi inoitika sei kana vamwe vasingapuwi mukana yekuti varejesta zvotarisira kuti kumawodhigo kunofanira kunge kuvanhu vachirejesta kuvhota ne 1,950 wodhi munyika muno zvotarisira kuti kumasenders ikoko vanhu vanofanira kunge vachiri vachirejesta kuvhota ndezvatinenge tichitarisira asi izvi zvatiri kuitika nekuti vamwe vachatora mudhomo kuti vachidzoserwa vachidi anotofini zviri kuitika tisasanyaya vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanofanira kuti vange vachivhota tinotaura kuti mutemo wenyika unotaura kuti mwana wese wezimbabwe anofanira kunge achipuwa kodzero yekuvhota mwana wese wezimbabwe kana tikari mumajere vari kunze kwenyika nekwakasiyana siyana vanofanira kunge vachipuwa mvumo kuti vavhote mukana kuti vavhote ndozotora bumbiri remutemo tisasazve nyaya yezvekushanda kunenge uchiita masabhuku anotiranira matunhu nyaya ndakari nyama civil servants kana tira nechisebe chelchel vechiutu mafurita nechii vanofanira kunge vati zviri pachena kuti zvinofambisiwa sei so nezvimwe zvezvinhu ndangotaura muchidimbu kuti aiwa ndezvimwe zvezvinhu zvofanira kuti zvigadziriswa asi nyaya hombe ndekutogadzisa zeki yacho iyoyo nemitemo dzinokondrola zeki yacho kuti zvinge zviri in order vanhu vakashandira bato vanhu vakaapoindwa vachibva kumajeneral vachibva kumachii vanhu vange vari vanhu vasina divi ravakarerekera
mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Fachayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chitaura pamusangano wekutengeserana neZimbabwe muguda reKigali kuRwanda, mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vakati vanoda kutengeserana pakati peRwanda neZimbabwe kuti kuwedzerwe. VaKagame vakati nyika dzeZimbabwe neRwanda dzinofanira kubatana kuti dzibudirire, vachiti kubudirira hakuuyi nyore. VaKagame vakakurudzira Zimbabwe kuti itumire varairidzi kuRwanda vachiti vanoda vanhu kwete michina kubva kuZimbabwe. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, raudza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe isagara yambofunga zvekutumira varairidzi kuRwanda nekuti Zimbabwe pachayo inofanira kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvedzidzo. Munyori mukuru weATUS vaRobson Shere vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe haina varairidzi vakakwana uye zvikoro zvishoma, asi vana vechikoro vakawandisa. Naizvozvo Zimbabwe haingabudisi varairidzi munyika vanhu veZimbabwe vachinetseka munyaya dzedzidzo. Mugwaro ravatumira kuvatori venhau, mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vati zvinosiririsa kuti nyika dzinosanganisa Botswana, South Africa, Namibia, Swaziland, Mozambique, South Sudan, Rwanda nedzimwe dzinoona uye dzinokudza umhizha hwevarairidzi vemuZimbabwe, asi hurumende yeZimbabwe pachayo ichinyomba, ichishora nekubata varairidzi nenzira inorwadza zvikuru. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. Vachere vati hurumende inofanira kugadzirisa zvinhu zvinonetsa varairidzi, ivake zvikoro zvizhinji kuti vana vavo vabudirire, kwete kutumira varairidzi kune dzimwe nyika ichisiya vana veZimbabwe vasina vanova dzidzisa
sangano rinomirira varairidzi vemuno muZimbabwe nedzidzo yemuZimbabwe seAmalgamated Broadcasters Union of Zimbabwe tichitarisa nhaurirano yakaitwa pakati pehurumende mbiri hurumende yedu yemuno muZimbabwe nehurumende yekuRwanda inotungamirwa nawapo Kagame awo akataura kuti vachange vachida varairidzi vemuZimbabwe neuwandu hwavo kuti vange vachibatsira mubudiriro yeRwanda isu tinoti pari zvino muZimbabwe tikatarisa varairidzi vedu vatori vashoma izvi tagara tinozvitaura vana vakawandisa varairidzi vashoma zvikoro zveshoma vana vakawandisa
munotii kuhurumende pamusoro penyaya iyi
tinoti hurumende dai yanga yakwanisa kuti inge ichiwedzera zvikoro nekuwedzera kuisa varairidzi muzvikoro tose toisa musoro pamwe kuti dzidzo yedu iende mberi hurumende yetererawo zvido zvinodiwa nevarairidzi zvinoti mihoro inokwana kuti dzidzo yedu inge ichienda mberi varairidzi vange vachidzidzisa vakasununguka vasina matambudziko avarikusangana nawo kudzimba kwavo panyaya yemuhoro dzidzo yedu yoramba ichionekwa iri pamusoro pairi saka varairidzi vanogona kuda kuenda kuRwanda nekuti kune mari yakati kurei inenge ichipiwa semuhoro asi chinhu chakakosha inyaya yehurumende yedu kuti inge ichisa mari iyoyo kuvarairidzi vari munomu dzidzo yedu yowanikwa ichaenda mberi mwana wose wanikwa achaenda kuchikoro izvo zvinoita kuti budiriro yenyika yedu inge ichienda mberi saka tinokurudzira vazhinji kuti mashoko akataurwa kunzi varairidzi vanga vachienda kuRwanda vari kudiwa kuRwanda asi zvakakosha zvekare kuti tinge tichitarisa nyaya yenyika yedu kuti ibudirire mberi saka hurumende yedu haifaniri kunge ichifarira kuendesa varairidzi kuRwanda hurumende yedu inofanira kuisa effort yakanyanya kuti ibhadhare varairidzi kuti iwedzere zvikoro kuti iwedzere mari inoiswa muzvikoro kuti kuwanikwe kuine mabhuku nezvese zvinenge zvidikanwa kuti dzidzo yedu irambe ende mberi izvi ndo zvinoita kuti nyika yedu inge ichibudirira
avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday mune nyaya yekuti kudzokera kudare reparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai bidi kwamiswa zvakare mumatare nava Benjamin Rukanda vakwikwidza mutongo uyu zvondo rapera jaji vedare reHigh Court vaJoseph Mafusire vakatonga kuti vabiti nevamwe vavo vashanu vadzorerwe mudare reparamende zvinova zvamiswa zvakare zimlife.com rinoti gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakagadza vaStuart Mutizwa sameya veguta reHarare kunyange hazvo dare redzimosva rakaramba kuti meya veguta reHarare vaJacob Mfume vasarambidzwa kupinda mumahofisi ekanzuro yeguta reHarare muzimlife.com makare mune nyaya inoti ongororo yakaitwa neAfrobarometer inoratidza kuti vanhu vanotsigira bato rezanupf vanoita 63 kubva muzana 63% vanoti hurumende iri kutadza kugadzirisa zvinobatsira vechidiki yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
mamukasi pastudio 7 apo ndini zvangu chinge chikusanda one of the why Jeshua tiitise pamusangano isu chatongotaura ratimbozvihuru kuti kwai kuna chamisa kunani tinongoita iya inonzi tigorakasha tichingorakasha makangotarisa kutaura kusiko kurakashaka ende nauye Zambia itivhundudzire ndatina kana patinomboiwa asi kuti nhau inongoitika chete ipapapa ndeyekuti pananga chitaura ichiti vanhu vekuzanupf havasi kutaura
ndakamboona sokuti maudio anotariswa kuti uraiti uyu ndeuya uya unotaura sezanupera ombochovha asingavhugwi ndotorera maudio zvakawandisa inoweza rumpevha asina kuvhugwa saka ndoto kupindura iyemu vapoteri yemu vagarwe kunext door pari kusouth africa kuti aiwa tiriko kuzimbabwe tiriko takamiririra zanupevhu yacho asi maudio yedu manje ndo asingavhugwi uku kwaanoenda saka iyo haisi mhosva ende haisi problem hatina chatinoshaisa tingata kungotaura chete isu tichigona kungoratazva
mangwanani pastudio 7 munofara here vana mukoma tanonoka hwande vana mukoma blessing ini ndine chichemo zvikuru sei kana kuti ndine chiziviso zvikuru sei kuvatungamiriri wemusangano wedu wemdc alliance kuti musachinja zita musanyeperwa musanyengerwa mungangochinja zita bedzi toshata because pa2023 pamupindi kumaelection hatipindi kumaelection muripo because mungangochinja zita bedzi zvekirobva yataura kuti mamunonga kurechita zita rechikuseki handimuona makutovharwa kunze saka imimi rambai makatsika ipapo pamdc alliance mdc alliance nemdct zvakatosiyana kuinga kunena zabo na zanulanana zanundonga zanupf1 wakadii kubvisa zita rekuti zano una zanundonga wakati zanupf chiti makatora zita redu hamuoni kuti muda kuteiwa meriwa muchiona ipapa
tinotenda zvikuru ndochokutanga ndichokutendai nebasa ramuri kuita nguva nenguva muchitipawo nhau dzinotiratidza zviri kuitika mukati menyika yese pasiros tinotenda zvikuru toramba tichikutendai kuti mwari akuitirei zvakanaka naizvozvo tinoda kuti mutikumbiriro wachamisa ndoshoko rangu nguva nenguva kuti mutichikumbiriro wachamisa kuti vana muonzoro ava patichazohwina futi kumaelection vacharamba vachingoti izita redu asi kuziva kuti vachazopagadzirisa sei potanga zvekare makakatanwa saka handizivi kuti pachagadziriswa sei imbovabvunzai vana chamisa kuti ko vana muonzoro kana vakuzoita makakatanwa nekuda kwezita nekuti teta hwina vachazoita sei vanozogadziriswa sei saka tigadzirirei pa muri kuona zvavari kuramba vachingoita izvi vacharamba vachivhiringidza kusvikira zvaita zvakanaka zanupf yapinda futi zvakare kushandiswa nezanupf nekuti hakuna rimwe bato rinouya richipikisa rimwe bato opposition party handisati ndambozvinzwa ini pasiresi handisati tamboona kuti rimwe bato rinonopikisa rimwe bato opposition party
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vasaina mutemo uchaita kuti hurumende yeamerica isavharwa kusvika musi wa3 mbudzi gore rino kwasara maawa mashoma kuti hurumende yeamerica ivharwe dare reparamende yeamerica kana kuti congress rakavhota 254 kwa175 kuti hurumende ipihwe mari shoma yekuti ishande kusvika muna mbudzi vamiriri verepublican party vazhinji mumatare ose eparamende vakavhota vachiramba kuwedzera mari yekuti hurumende ishande kwechinguva chipfupi nyaya iyi ichizewa pari zvino hurumende yeamerica icharamba ichishanda kusvika muna zvita sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuri yeguta reHarare inopunza dzimba dzemuri shanu kuglandview 7 muHarare dare repamusoro rehigh court mubulawayo rakarasa nyaya yakaunzwa kwariri yekuti dare rirambidze varayiridzi kuramwa mabasa zimbabwe electoral commission inoti havana bato ravanorambidza kupinda munhaurirano navo pachirongwa chekusangana nemasangano akazvimirira oga nevatori venhau tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka